Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu kurume 15, 2019. Makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinodaira kuti nzvimbo dzakafanana chisengo dzawana mvura inokwanisa kuita 153 millimeters dzira nezuro kusika mangwanani ano, asi mvura iyayo yaswera zvarese chinaya, saka ndinodaira kuti mvura yawedzera zvakanyanya.
Vanhu vanodarika zana nemakumi maviri nevatanhatu vanofa kuMozambique, Malawi neSouth Africa nekuda kwedutu mpengo remvura nemhepo rinonzi Idai, iro riri kurovawo mamwe matunhu akawanda muZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano nevechidiki muHarare nhasi. Zimstat inoti inflation munyika yakwira kusvika pazvikamu makumi mashanu nemapfumbamwe nezviga makumi matatu nemapfumbamwe kubva muzana, kana kuti 59.38%. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nhasi yaita musangano wechimbi-chimbi nemapazi ayo anosanganisira mauto, mapurisa uye masangano anopa rubatsiro kuti iite gadziriro yedutu mpengo Idai, iro rauraya vanhu vanodarika zana nemakumi maviri nematanhatu kunyika dzakaita seMalawi, Mozambique neSouth Africa. Matunhu akawanda munyika kusanganisira Masvingo, Midlands, Mashonaland Central neBinga ari kutarisirwa kurohwa zvakasimba nedutu mpengo iri. Mukuzeya nezvedutu mpengo iri rine zita rechishona, tabata mukuru webazi rezvemamiriro ekunze kana kuti Met Department vatichi zinyemba.
Dutu mpengo iri riri kuramba richikwidza kusvika pedo bero atinoti kumabhodha edu aya nenyika yeMozambique. Saka ikoko mvura iri kunaya kunyanyanyanya nzvimbo dzekumanikaland. Maonero atanga ita kubvira makuseni ndekutarisa kuti mvura yanga ichinaya chaizvo. Ndinodaira kuti nzvimbo dzakafanana chisengo dzawana mvura inokwanisa kuita 153 millimeters dzira nezuro kusika mangwanani ano, asi mvura iyayo yaswera zvarese chinaya, saka ndinodaira kuti mvura yawedzera zvakanyanya. Apowo Chipinge nzvimbo dzakafanana naizvozvo dzanga dzichinaya chaizvo kubvira nezuro kurarira madekwana apfuura aya, nanhasi dzaswera ichingonaya. Saka tinotarisira kuti mvura chaizvo, imvura yakawanda ichange ichiwanika kunzvimbo idzi. Saka nokufamba kuri kuita dutu mupengo iri kupinda muZimbabwe, tinoona kuti dzimwe nzvimbo dzichange dzaakunayiwawo. Tichitarisa panze izvinezvi tiri muguta redu reHarare, tiri kuona kuti mvura yaswerera ichinaya, asi iri kunaya zvaichingoita zvishoma, asi iri kunaya. Saka ndozvatiri kutarisa izvo kuti dutu mupengo richaramba richipinda mukati, izvozvo zvichange zvichikonzera kuti nzvimbo dzakanyanyanyanya zvichitarisa kunge Mashonaland Central neMashonaland East naiyo Manicaland zvichange zvichiwana mvura nenyaya yekuti dutu mupengo iri riri kukwidza zvichienda nzvimbo idzodzo.
Chii chinokonzera madutu mupengo akadai aya?
Madutu mupengo aya zvinhu zvinokonzeresa atingade kuti zvinoitika mugungwa. Tinoziva kuti isusu maongororo edu dutu mupengo kazhinji kazhinji rinoda kuti riwane kudya kwaro kubva mugungwa. Tichitarisa atingati matemperatures aya, tinoona kuti pane matemperatures anowanika mugungwa anogona kuengerana ne 25 kana 26 or 27 degrees Celsius. dozi nopa simba kuduti mpengo ili kutiringe richikwanisa kuzeta ukasha riri mmakungwa ya momo nukufamba kwa nengreja saka saizo zi duti mpengo ili mkuongora kwa tanga ichamu kuna zwaba apura langa shikisha nifachaza raka tanga riri Mozambique channel ndoku barapinda kunzimbo zakafana na ne Mozambique ndoku enda kumalawi ndoku dzokera zakari mugungwa ipa hapo ndoku baraita ukasha ndoku kura dora zangira kuhuya kwa tuku kunika hili ya Zimbabwe.
Dutu mpengwe rine zita, rekuti idai, rinova zita reshona. Zino famba sei pa kusarudza mazita, ema dutu mpengwe?
Chino itika hapa, ndeshe kuti nika hili ya Zimbabwe, ino batana na zime nika zesadaki. Ne zime nika zirimu kungware Indian Ocean, zakafana na Madagascar, Mauritius, Reunion, the Comoros. Saka nyika idzodzi dzinosangana pane dzimwe nguva mugore kana kuti makore mairi vobirirana kuti nyika imwe neimwe inge ichipa mazita vanosarudza mazita mairi nyika dzinogara pasi dzovirirana panyaya dzemazita dzinogona kunge zvipiwa saka nyika unogona kuona kuti nokufamba kwenguva tropical cyclone ikazonge yawanika inogona kungosanganawo nezita renyu.
Mukuru mubazi rezvemamiriro ekunze kana kuti Met Department vaTeach Zinyemba vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi tabatawo mukuru weCivil Protection Unit kana kuti CPU iyo inobatsira vanenge vawirwa nematambudziko akafanana nemafashamu aya vaNathan Komo.
Dutu mpengo iri aona zvarinogona kuita kuuraya nekudamage maproperties asi ndoda kutenda kuti kagadziriro yataita pari zvinezvi ndeyekuti patakangoudzwa nevanoona nezvemamiriro kunze takabva tatotanga kuparidzira shoko racho kubva nezuro tichiudza vanhu kunzvimbo dzakanyanyotaurwa nevanoona nezvemamiriro ekunze inova Masvingo, Maputaland, the northern parts, the Mash East, then Mash Central. Kwa kutisika kwa taita na asa, taanzika na Mashonaland West. Niki mpengwe rinogo na kunana mbira kushika imomo. Asine kutako kuti, dutu mpengwe hiri, sekura tisika kwa taita ne wanona nesu mamiru kunze, riluku kuira rechiteza rwizi rinonzi zambezi. Uchuwana simba zaka daro. Tunotari sila kuti, kweza kushika kunana binga rimu zambezi vali, tichange tichua uza, kutuwa gajiriweo. Parizinesi vataka toita tebazi mwona nese njodzi takadaro takato gazirira ma provincial committee zedu ma district committee zedu vese vari waka gazirira takawa pao zishoma satinazo kuburikiza ne mare zekutu wakwa njimanya manya asita zonyanyo ndifaza mko ma blessing. Ndiye kuti patadai sangano yekubvunza kuti umwe naumwe wedu akabatei taona zvichiendeka kubva kune vanotibatsira vana IOM vana Red Cross ana World Vision umwe naumwe ane chidimu chaaruda kuuya nacho ende ndichitaura nemi kudai tine marori ari kutotakura zvinhu kuenda kumanika leni. Patinofunga kuti ndokutanga dutu mpengo
iri. Pamusangano wamaita wekugadzirira dutu mpengo iri ndevapi vamwe vanga varipo kunze kwebazi renyu reCPU?
Pamusangano wataita mukoma blessing kapaine vekuzeve meteorological department tangati nevamwe veCivil Aviation tangati nevanhu vemapurisa tangati nemasoja tangati ne IOM, tangati ne Red Cross Society of Zimbabwe, tangati ne World Vision, tangati ne Save the Children, ndingarama ndichienda, vaishika kuma 35, pandave renga pareje.
Mukuru weCivil Protection Unit kana kuti CPU vaNathan Komo vari parunare kukadoma. Tabatawo mukuru weplatform for youth development vaClarice Maduku avo vari kuchipinge pari zvino kwavanoti kuri kunaya mvura inotyisa.
Pari zvino ndiri pachinyezeka ndaane chitobva parimbi apa weather yedu kutanga nezuro magheru ndopakatanga mvura kutanga kunaya. endi tiri kungozwa nzvimbo zhinji sekuti kwana achipinge nechekudhorobha uko mvura iri kutonaya zvekuti iine mhepo yakanyanya zvekuti pari zvinezvi vanhu vapindwa nekutya kwakanyanya nekuzvitaridza kuti dzimwe infomation dzatakuwana kubva kune vamwe vanhu zvirazvo rekunaya kwato kwava kutoita uku kuchaenderera mberi uye kuchiparadza zvinhu zvakawanda nekuti kunaya kune mhepo.
Mungati vanhu vane dzidziso yakakwana here kuti vanoita sei kana pauya mhepo yakakura kudai uye kuine dutu mungati vanhu vane dzidziso yakakwana here kana kwauya dutu mupengo remhepo nemvura yakawanda kudai?
Pane zvino dzidziso yakapiwa vanhu ishoma shoma. Vanhu vazhinji vaingozvitora sezvinhu zvenhando kuti nogarai mudzimba kushandisa dutu rakawanda vashoma. Izvi takangotiwa mazuva matatu angopfuura aya ndopatitanga kuchitanga kuudzwa vamwe vanhu zvekunyora mumawhatsapp nekutaurira vanhu kuti varemekedze zvinenge zvichitaurwa nevemet. Pandingada kuti pachokwadi nechekuti ruzivo rune vanhu rushoma, vanhu vachiri kutofamba vamwe. Ini pandatomboda kubuda kuenda ndanoti ndangada pindwa nekusha ndikatopindika ndingati gare mumba. Asi ndiri kuona vazhinji vanoramba vachingofamba vachigadzira rwendo rwavanga vainarwo, vanda kuenda kuHarare kana kuenda kune dzimwe nzvimbo. Havasi kuita sezvaanga zvichitaurwawo kuti endai kunzvimbo dzakakwirira.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vari parunare kuChipinge. Vechidiki nhasi vaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pavavaudza kuti urongwa hutsva hwedzidzo hwakaiswa muzvikoro kana kuti new curriculum hausi kuzobudirira sezvo zvikoro zvizhinji zvisina macomputers nemasaisai eInternet. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anga ari pamusangano uyu anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa avo vanga vari muenzano remekedzwa pamusangano uyu vaudzwa pachena nevechidiki pavapiwa mukana wokuvabvunza mibvunzo kuti urongwa hutsva hwedzidzo hwenew curriculum hauna chauri kuzoburitsa. Vechidiki ava vati kushayikwa kwemakombiyuta pamwe neindaneti muzvikoro zvikuru sei kuzvikoro zvokumaruwa ndiko kuchaita kuti urongwa uhu hushaye zvahunobuditsa, sezvo vachiti zvidzidzo zvakawanda zviri kuitwa munew curriculum zvichiitwa pachishandiswa makombiyuta neindaneti. Mumwe wevechidiki anga ari pamusangano uyu uye achiita zvidzidzo zveudzidzisi paBelvedere Teachers College muzvare Mesi Ndava ndeumwe wevari kuda kuti hurumende isendeke parutivi chirongwa chenew curriculum ichi yopa vadzidzi mari dzekuti vakwanise kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo kana kuti magrants. Muzvare Ndava vati vechidiki vakawanda munyika zvikuru sei kumaruwa vachasara vari marovha kana hurumende ikaenderera mberi nenew curriculum iyi.
Inini hangu semunhu ari kucollege its like government dai yanga yadzosa magrants nokuti unoyazoona kutoti patinovhura vamwe vana vasati vaita se vabhadhara ende vamwe maresults vanopedza kunyora vasati vacollege, so government zvivi vanofanira kudzosa futi magrants aya apiwechi vana vechikoro. I think vanenge vabetsera ipapo. Then new curriculum yavo its only cases for vana vari mutaundi vari kumusha. Tikatarisa tikona kupa example yekwachivi udavira hakuna magetsi but vari kuti curriculum ndeinternet hakuna magetsi saka vanacho macomputers vachona mawana sei. How do they learn macomputers?
Asi pavatura mashoko avo pamusangano uyu vaMnangagwa vati hurumende yavo iri kusimbaradza nyaya yekuvandudza zvidzidzo zvinoitwa muzvikoro zvevanoita mabasa emaoko kuitira kuti vechidiki vakawanda vagozokwanisa kuzvigadzirira mabasa avo vega. VaMnangagwa vati internet ichange yave kupinda munzvimbo dzakawanda munyika nenguva pfupi iri kutevera zvichitevera kuparura kwavakaita tsinga dzeinternet kuBaitbridge pakutanga kwesvendo rino.
Is revamping our vocational training centers.
Hurumende yangu iri kuvandudza zvikoro zvemabasa nemaoko pamwe chete nemakoreji anofanira kuva musimboti wana mazvikokota vanofambisa nyaya dzekusimudzirwa nekuvhurwa kwemaindustry munyika yedu.
Gurukota rezvevechidiki muzvare Kest Coventry vakurudzirwa vechidiki kuti vauye kubazi ravo kuzopa pfungwa dzavo kuti dzipinzwe mugwaro rehwaro huchatevedzerwa nevechidiki munyika kana kuti youth policy. Zvichakadai vaMnangagwa vakurudzirwa vechidiki kuti vasatore zvinodhaka pamwe nekushandiswa nevanhu vavasina kudoma nemazita vavati vanoda kuti munyika musagadzikane.
Kurudzirai kuti muchenjerere vamwe vari pakati pedu vanongoda kushandisa mukana wemamiriro akaita upfumi hwenyika kuita zvinhu zvisina kunaka zvinozokanganisa upenyu hwenyu pamwe neupfumi hwenyika.
Mutungamiri hwenyika atiwo hurumende ichavandudza zvose zvinodikanwa kuitira kuti vechidiki vawane pundutso zvinosanganisira mitemo yekuita mabhizimusi munyika. Asi mumwe wechidiki anga ari pamusangano uyu, Edmore Kambeva, ati achatenda maruva adya chakata.
Chatinonyanyokurudzira ndechekuti zvainenge yatipromisa kuti ichaita dai yakasika kuita, nekuti isu semayouth toda zvinhu zvinokasika. Nowanda wai vamwe mayouth ari kutengwa mumamisha umo vachiitiswa zvimwe zvinhu zvinenge zvisiri illegal. It's because vanokasikidzirwa kuitirwa zvinhu. Saka tingokumbira kuti zvayataura kana kuti zvaive kuti promisa kuti ichaita ngaiitewo nekukasika zvichibatika, so that tokwanisa kuita zvinhu zvedu nenguva.
Musangano wemazuva maviri uyu uyo wapera nhasi wakarongwa nebazi revechidiki uye wapindwa nevechidiki vanodarika zviuru zvishanu. Musangano uyu wanga uine chinangwa chekutsvaga nzira dzekuti vechidiki vangawane pundutso sei munyika uye kuti vechidiki vangaitei kubatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zimstat inoti inflation munyika yakwira kusvika pazvikamu makumi mashanu nemapfumbamwe nezvika makumi matatu nemapfumbamwe kubva muzana, kana kuti 59.39%, zvakapedzisira kuitika makore gumi apfuura. Asi gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya, avo tisina kukwanisa kubata parunhare nhasi, vakazivisa nemvuro kuti vanofunga kuti mukupera kwegore inflation inenge yaderera kusvika pazvikamu zviri pakati pegumi negumi neshanu kubva muzana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru vesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Zvinhu zvanga zvichingotarisirwa nokuda kwekuti mitengo yakatanga kukwira zvakanyanyisisa, hurumende payakatara zvirongwa zvemari nezvirongwa zvemashandisirwo emari yehurumende musi wa 1 October, papa kwakagadzira maaccounts kuti awe nostro foreign currency account, inove mari dzokunze kwenyika, neRTGS foreign currency account, inove mari yemuZimbabwe. Saka chaiuka ipapo misika yekunze yakasumuka chaizvo nokuda kwekuti yanga yakaiswa pa 1-to-1 exchange rate yacho, yanga isingashandi. Munhu anenge aine mari yake kunze kwenyika aiziva kuti mari huremu hwayo haungabhuenzaniswi neRTGS. Saka takaona ipapo mitengo yakasumuka kubva pa 5% muna September 2018 ikaenda kuma 21% muna October. Tikazoona zvakare kutanga kwegore rino pakakwidzirwa mitengo yemafuta musi wa 12 January 150%. Chiro aizvo kuti pakawe zvakare nemweya wekusunda mitengo kuti isumuke, ndo zvatavakuona muna February izvozvi.
Tiri kunzwawo gavhuna wereserve bank vajohn Mangudya vachitaura kuti inflation yepagore inotarisirwa kudzika kusvika kusvikamu zviri kana pa10% kana 15% mukupera kwegore. Munowirirana nazvo here?
Hatingaoni zvichiita, nekuti chokutanga mari yokunze kwenyika haisi kuwanika, uye zvakare kusanyatsonaya kwakaitika gore rino zvinoreva kuti mitengo yezvinhu ichagona kukwira, nekuti tichange tichitenga zvinhu zvakati wandei kunze kwenyika maringe nekusanyatsonaya kwakaita kunze.
Tichitarisawo vamangudya navamutori Ncube, gurukota rezveupfumi, muri kuona vari kutaura chinhu chimwe chete here?
Vamangudya navamutuli, mafambisiro avaita iko zvino anoti pesanei nezvaitaurwa na vamutuli Ncube nguva dzavakapinda dziyaidzi. Gore rapera vanga vachitaura kuti tichada kubvisa bond note, asi bond note haina kubviswa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino tombotarisa nyaya dziri kumatare. Mumwe mutedzeri wemutungamiri weMDC vaMorgan Komichi vabatwa vaine mhosva panyaya yavanga vachipomerwa kudare raMagistrate muHarare nhasi. VaKomichi vakasungwa musi wa17 yamavhuvhu vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wesarudzo kana kuti Electoral Act mushure mekukwira patafura vachipikisa zvainge zvichinzi zvabuda musarudzo nesangano reZEC. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta ravaKomichi vaObey Shava.
Taenda kudare nhasi tichienda kunotambira mutongo waKomichi. Dare rabva ratura mutongo rokuti iyo rawana vaKomichi vaine mhosva yekuvhiringidza kuverengwa kwemaresults emusarudzo mutungamiriri wenyika neZEC. Nokudaro dare rati iwo ngavabhadhare $200 fine, kana vakashaya $200 vogara 2 months vari mutirongo. Zvekare dare raenderera mberi rikati iro 3 months dzasendekwa parutivi, zvichienderana nekuti vaKomichi havazopari mhosva yakadaro zvekare mumakore mashanu anotevera. Ndo mamiriro azvaita. Isusu hatina kufara nemutongo wataurwa nedare. VaKomichi havanawo kufara nemutongo wataurwa nedare. Saka vanditi ndiite mapepa nemande chaiwo timhanye kuhigh court neappeal yedu kuti zvaitwa nedare izvi tinoona sezvunhu zvisina maturo. Kana kuti nemumwe mutauro tiri kuti dare dai radzamisa pfungwa dzaro ranyatsokuongorora nyaya sezvazviri risingafunge zvakawanda wanda zvisina basa ringadai risina kuona vaKomichi vaine mhosva.
Saka makwanisa here kuti mubhadhare mari kuti vaburitswe muusungwa nhasi?
Icho kwadi ndichangobva mukubhadhara mari yacho izvezvi ndatosiya vatobuda vaKomichi vaenda kumba nemhuri yavo.
Gweta rava Morgan Komichi veMDC vaObey Shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Tichiri panyaya dzemumatare zvakare, dare raMagistrate muHarare rapawo hurumende simba rekutengesa imba yekunyanga yevaive gurukota vaSevia Kasukuwere. Imba iyi inoita zviuru mazana maviri nemakumi mashanu uye iri kutengeswa sezvo muchuchisi vaZivanai Macharaga vari kuti vaKasukuwere avo vari kupomerwa mhosva dzeuori havasi kuuya kudare vachinyepera kurwara. Vange vachitarisirwa kupinda mudare musi wa17 ndira. Zvichakadaro, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCommunity Tolerance and Reconciliation Development Trust kana kuti COTRAD, iro rakambomiswa kuita basa nehurumende, rinoti rakaendesa mapepa kudare repamusoro nezuro kuti nyaya yavo inzwikwe nechimbi chimbi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka Hwande weStudio 7 abata gweta riri kumirira COTRAD vaDenford Alimani vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Takafaila mapepa nezuro, so iko zvino izvi takamirira kushedzwa kana jaji ari kuverenga manyaya yacho achinge awirirana nezvatiri kutaura kuti nyaya iri agent. Registra vanokwanisa kungotifonera anytime.
Asi pari zvino sangano iri hari bvumidzo kuita basa?
Hongu, iko zvino izvi nemamiriro azvakaita isu takangoadvisa kuti haingomira ichingoenda kucourt kuti tiwane order inovabvumidza kuti vaoperate.
Asi ivo tsamba yekushanda vanga vainayo here?
Vana vakaregister trust. Trust yavakaregista iyi haide permission yaminista oro yaani kuti vaoperate. Anyone can register a trust like me mukoma Hwande. Munokwanisa kunguuya muregister trust iri muzita renyu, maybe the family trust kana kuti business trust or whatever zvamunee muchida kuti muite netrust iyo. So hapana mutemo unoti ivo vainofanira kuregista na anyone pane zvavano kuita izvo. Over years vakaita a lot of interactions nemagovernment departments akawanda. Organization inotozikamwa and inotoremekedzwa steric. Saka this particular action came as a complete shock kwavari kuti takungonzi tiri legal makore ese aya taioperata muchinyorera tsamba muchitokumbira sometimes kuti vabatsire pane mapublic events zvabva nepi.
Kumiswa basa kwavaitwa uku kuri kuafekta vanhu vakawanda sei uye nenzira dzipi?
Vane membership onoradza mabeneficiary angava kusvika kuma 5,000. Vaibatsira mune mafacilities akawanda anosanganisira fish farming nezvimwe zvinhu zvinongobatsira mumacommunities. Tichionawo necorrespondence dzavakatipa aitaridza kuti vaicommunicata nemaorganizations egovernment akafanana nana Zimbabwe Human Rights Commission, Ministry of Education. Ndiri kuona sekuti organization yanga yatsimuka zvakanaka ende ichiita mabasa anga achiappreciatwa nevanhu mucommunity including vanhu vari mugovernment, zvokuti I'm sure
pane vamwe vanhu vemugovernment vakabudi zvavabachena asi vanenge vachingoti polisi ndeipi zvaakuitika.
Avo vanga vari gweta recotrand vadenford alimani vanoshanda nesangano rezimbabwe lawyers for human rights vari parunare kumasvingo natanonoka wande westudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mukuru azivisa nhasi kuti vanhu makumi maviri vazhinji vavo vari vana vechikoro vakafa zvitevera kuondomoka kwechimwe chikoro muguta reLagos muNigeria nemusi wechitatu. Vanhu vangangosvika makumi mana nevapfumbamwe vaurayiwa nhasi mukurwiswa kwaitwa nzvimbo mbiri dzinonamatirwa nevechitendero chemoslem muguta reChristchurch muNew Zealand, zvanzi nemutungamiri wehurumende amai Jacinda Ardern, chitiko chemhirizhonga yemhando yepamusoro. Munhau dzemitambo, vatsigiri venhabvu munyika vari mukana wekuona chikwata chine mukurumbira muAfrica uye chine mukombe weCAF Champions League cheEsperance, icho chiri kutamba neFC Platinum mangwana kuBaba Field Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Esperance yakasimudza mukombe weCAF Champions League katatu, uku FC Platinum iyo yakapinda muMini League kekutanga iri kutatarika zvakasimba, ichikwanisa kungoita mapoint maviri chete pamitambo mishanu, zvichireva kuti ndiyo iri pasi mugroup B. Esperance ndiyo iri pamusoro mugungano iri ine mapoints 11 chete. FC Platinum yakatobuda kare makwikwi aya, zvekuti changosara kungobudawo nechiremerera nekukunda chikwata chine mukurumbira ichi. Pamusoro pemikombe mitatu yeCAF Champions League, Esperance yakambotora zvekare mukombe weAfrica Super Cup pamwe neweCAF Confederation Cup. Payakapedzisira kutamba makundano aya kuSouth Africa, FC Platinum yakaita rombo rakaipa apo yakakandwa chibodzwa mutambo wave kupera vakatungamira 2-1. Mutambo uyu ndokupera uri mangange 2-2. Mumwe mutevereri wechikwata ichi, muzvare Olivia Mshipe, vanoti FC Platinum ikatamba sezvayakaita neOrlando Pirates Orlando Stadium masvondo maviri apfuura, inokwanisa kudonhedza gomo guru remuAfrica iri.
Vakadzokora matambira vakaita nePirates, pavanopinda mapoints vanototora.
Asi FC Platinum inenge isina vatambi vatatu mumutambo uyu nekuda kwemakadzi avakapiwa. Vatatu ava vanoti Gift Bello, Elvis Moyo na Kelvin Madzongwe. Pavakatambira kutinis, FC Platinum yakarohwa 2-0 mutambo uyo vakatambisa mikana yakawandisa. Mune vamwe makwikwi anga akatarisirwa nevakawanda eUEFA Champions League, draw yemitambo yemakota finals iyo yaitwa nhasi yamira yakadai: Ajax vs Juventus, Liverpool vs Porto, Tottenham vs Man City, Manchester United vs Barcelona. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvedutu mupengo idai riri kurova nyika dzekuchamhembe kweAfrica kusanganisira Zimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Sezo nguwa edia pera regaiti mbotari samsure na ujakare. Vanu vanudarika zana ni makumaviri ni watanatu. Vanu faku Mozambique, Malawi ni South Africa. Nekuda kweduti mpengure mvura ni mepo rinonzi idai. Iro rikurova oma matunu akawanda Mzimbabwe. Zimstat inoti inflation mnyika ya kuhira kushika pajika makumi mashanu ni mapfumbamwe. Nezhiga makumi matatu ni mapfumbamwe kana kuti 59.39%. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanasi. Anukoneka ene mfaro ndinwenyu. Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Ndokusi ya mchinzuka na uze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VO.